manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare maenero anhasi uri musi wechina ndira 7, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfinyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu gumi nevatatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana mana nemakumi matatu nemumwe chete. Hurumende yoshushikana zvikuru nekupararira kuri kuita chirwere cheCOVID-19.
My midwives epa Salem Gabe Hospital vari kuramba kupinda mudepartment nekuda kwekuti vari kuti mashandira vari kuita ari ane njodzi kuutano hwavo nekuti havasi kupiwa personal protective clothing yakaita se yakakwana varingopiwa maface masks nemaplastic aprons.
Vananyamukuta vanoramwa mabasa vachiti vanoda kupiwa zvikwanisiro zvekuzvidzivirira kuitira kuti vasabatwa necovid-19.
Nechokuti kana maelection achinge aitwa kuti democracy iri kufambira mberi panofanira kunge pane vanhu vanenge vachikwanisawo kubvuma kuti kana ndahwina ndahwina kana ndaruza ndaruza. Izvi zvatingotitaridza izvozvi kune kumwe kuramba kuti munhu wakaruza kunenge kusina musoro.
Vakasarudzwa semutungamiri weamerica mutsva vajoe biden vanotambirwa zviri pamutemo uye votoreswa mhiko musi wa20 ndira. Indiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti iri kushushikana zvikuru neuwandu hwevanhu vave kubatwa nechirwere cheCOVID-19 kumaruwa. Nezuro hurumende yakazivisa kuti vanhu gumi nevatatu vakafa nechirwere ichi. Nezuro wakare izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana mana nemakumi matatu nemumwe chete. Nurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Matunhu aya anoti Mashonaland West, Mashonaland Central, Mashonaland East, Manicaland Midlands, Mashingo, Matabeleland North neMatabeleland South ave nevanhu zviuru zvisere nezana nemakumi masere vabatwa nechirwere ichi kana kuti 8180. Matunhu aya ane vanhu zana nemakumi mashanu nemumwe chete kana kuti 151 vafa nechirwere ichi kubva pavanhu mazana mana nemakumi matatu nemumwe chete vafa munyika yose. Vazhinji vavo mazana maviri nemakumi masere vanhu vakafira muBulawayo neHarare. Matunhu ekumaruwa ane vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi anoti Mashingo, Mashonaland West neMatabeleland North. Mukuru mubazi rezveutano mudunhu reHurungwe kuMashonaland West Dr. Frankston Masie vanoti vave kuwana vanhu vakawanda vari kurwara nechirwere cheCOVID-19 kubva kunzvimbo dzekumamisha idzo dzaisave nevanhu vanorwara nechirwere ichi pachakatanga.
COVID yanetsa tamu second wave and iri serious kudarika first wave. Takuwana isusu vanhu vari kurwara nevamwe vari kubata chirwere ichi nhamba yacho iri kuti kwirei even kune dzimwe dzimbo dzatisingafungire kuri kumamisha getting people vane chirwere cheCOVID.
Dr. Masie vanoti ongororo yakaitwa inoratidza kuti vanhu vari kumamisha havapfeki mamaski nguva dzose uye havana basa nekugara vari kure nekure sezvinokurudzirwa nezveutano. Dr. Masie vanoti vari kukurudzira vanhu kuti vagare mudzimba kunyange vari kumamisha sezvo pachisina nzvimbo inonzi haina chirwere cheCOVID-19.
Asi chikuru chikuru chaizvo ngatigare kudzimba. Vana movatarisisa vasafambe muma neighbors vachidini vachinotamba vachidini vagare pamba. Tomboona kuti va the next 30 days up chishineti nokuti COVID yatiwo muno mukaroi nemuhurungwe yese as a district.
Dunhu remasvondo West rine vanhu mazana mapfumbamwe nevashanu vakabatwa nechirwere ichi uye vanhu makumi maviri vafane chirwere ichi zvichitevera kufa kwevanhu vatatu nezuro mudunhu iri. Mukuru mubazi rezveutano mudunhu remasvingo Dr. Amandia Shamu vabvuma kuti pane kuwanda kwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 asi vati pari zvino havana manhamba acho sezvo vachapiwa ari edunhu rose. Asi bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi mumasvingo hwanga hwava pavanhu mazana mapfumbamwe nemakumi maviri nevaviri zvichitevera kubatwa kwevanhu makumi mashanu nechirwere ichi nezuro uye dunhu iri rave nevanhu gumi nevasere vafa nechirwere ichi. Mumwe chiremba mudunhu remashonaland central uyo asina kuda kuzivikanwa nezita sezvo anga asati apiwa mvumo yekutaura nevatori venhau anoti uwandu uri kuwanda asi zvakaoma kupatsanura vari kugara kumaruva nemumadhorobha sezvo vose vanorwara vari kumamisha vachiendeswa kuzvipatara zvemumadhorobha.
Difficult kuwana information iri separate yekutinonzina district tinonzinaodino information yese irongouya chingori yemadistrict difficult manje kuti uzive kuti yakatorwa kuruva yakatorwa kuprovince.
Dunhu remasvondo central rava nevanhu mazana matanhatu nemakumi matanhatu nevasere vabatwa nechirwere cheCOVID-19 zvichitevera kubatwa kwevanhu makumi matatu nevatanhatu nezuro. Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vaimbove gurukota rezveutano muhurumende yembatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti kubatwa kwevanhu kumaruva hakushamise sezvo vanhu vakawanda vakafamba kubva kumadhorobha nekunze kwenyika.
Ichokwadi kuti chirwere ichi cheCOVID-19 chakunyanya kupararira kumareserva zvakati nyanyei. Pane zvikonzero zvakati kuti. Chokutanga ndechekuti nguva yeChristmas ine New Year vanhu vakanyanya kufamba vachienda kumareserva kumafaro kunoona hama dzavo zvakabva zvaendesa chirwere kumareserva. Then tine vanhu vari kuita cross border jumping ava nevamwe vari kubva kusouth Africa vamwe vanga vachipinda nepamabhodha vamwe vachipinda nemurwizi vazhinji vacho vanga vachipedzisira vava kumareserva.
Dr. Madzorera vanoti kuvharwa kwakaitwa nyika kwemazuva makumi matatu hakuyamure zvakanyanya kana vanhu vakasaongororwa.
Lockdown yatinayo yakanaka asi iri yega lockdown kupanisha vanhu. Kuti lockdown ishande tinofanira kuona kuti tawedzera zvimwe zvinhu zvakafanana nokutesta vanhu stereo. Hurumende ngaiteste vanhu tichiisolata vanhu vane chirwere. Chirwere ichi chogona kucontainiwa in about 28 days nokuti izvo incubation period yechirwere ichi is about 14 days. Saka tikanasa kuita lockdown yakanaka tichitesta nokuisolata vanhu mumazuva anoita 28 tenge takontaina chirwere ichi chisisimo muZimbabwe.
Zimbabwe yave nevanhu zviuru gumi nezvinomwe nemazana masere nevana kana kuti 17,804 vabatwa nechirwere ichi zvichitevera kubatwa nezuro kwevanhu mazana matanhatu negumi kana kuti 610 nezuro wakare. Vanhu vapora munyika yose vave zviuru gumi nechimwe chete nemazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 11,966 zvichitevera kupora kwevanhu zana nemakumi mashanu nevatatu nezuro wakare. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunura Ijena.
Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose wadarika mamirioni makumi masere nemanomwe ane zviuru mazana masere kana kuti 87.8 million. Vanhu vafa nechirwere ichi pasi rose vava mirioni imwe chete nemazana masere ezviuru kana kuti vadarika 1.8 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vadarika zviuru mazana matatu nemakumi manomwe kana kuti vadarika 370,000 uye vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamirioni makumi maviri neimwe kana kuti vadarika 21 million. Vananyamukuta vepachipatara cheSalim Mugabe Hospital vatanga kurangwa mabasa nhasi vachiti havana mbatya dzekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vananyamukuta vepachipatara cheSalim Mugabe icho chaimbonza Harare Central Hospital vaswera vachiramba kupinda muchipatara kuti vabatsire madzimai akazvitakura vachiti havana mbatya dzekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19. Nengo yekomiti yepamusoro yeZimbabwe Nurses Association uye vashandira zvakare pachipatara ichi vaSamson Gurupira vaudza Studio 7 kuti kuramwa mabasa kwaitwa navananyamukuta vepachipatara ichi kunouya mushure mekunge matroni wavo anzi afa mangwanani anhasi achifungidzirwa kuti afa nechirwere checovid-19.
Mamidwives epaSalim Mugabe Hospital vari kuramba kupinda mudepartment nekuda kwekuti vari kuti mashandira vari kuita ari ane njodzi kuutano hwavo nekuti havasi kupiwa inonziyo PPE, personal protective clothing, yakaita se yakakwana. Varingopiwa maface mask nemaplastic aprons. Saka vari kutya zvikuru nesituation yaitika nhasi kuti pana matroni vashaya vanonzi matroni pundu vashaya necovid virus vaive pabasa musi wemande. Uyezve kazhinji kacho matroni kana ari pabasa munhu ano supervisor haaendi pamurwere, haasipende nguva yakawanda. Hapedze nguva yakawanda ari pane murwere, anongotenderera achiona kuti mabasa ari kushanda here, achita management, achiona basa rikufamba zvakanaka here. But ivo vakabatwa covid positive vashaya nhasi makuseni. Saka izvozvo zvaita kuti vanhu vakawanda vakashamadzwe uyezve vapanike vatye kupinda mubasa. Muzwara nhasi
vamwe vashandi vemune zvimwe zvipatara zvakaita separi renyatwa, Mpilo nechinhoe hospital vatataura navo parunhare vati havasi kufarawo nekushomeka kwezvipfeko zvekuzvidzivirira asi vanga vari pabasa. Mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vati hurumende inofanira kuona kuti vashandi vemuzvipatara vawana zvikwanisiro zvinoita kuti vasabatwe nedenda recovid-19 zvavatiwo zvinoderedza mukana wekutapuriranwa kwechirwere ichi.
Hurumende inofanirwa kukoshesa nekuchengetedza utano neupenyu hwevashandi vezveutano. Ibasa rehurumende kuona kuti vashandi vezveutano vapiwa zvidziviriro zvakakwana.
Vaenderera mberi vachiti kana homwe hurumende yakaboka, hurumende inofanira kutambanudza maoko ayo yopemha kune dzimwe nyika nemamwe masangano kuti ibatsirwe. Mutevedzeri wegurukota rinoona nezveutano vaJohn Mangwiro vaudza Studio 7 parunhare kuti vachaongorora dambudziko ravananyamukuta ava nekukasika voona matano ekutora. VaMangwiro vakaudzawo vatori venhau nezuro manheru kuti hurumende yaisa parutivi mari inoita mabhiriyoni manomwe madhora ari maRTGS ichashandiswa mukutenga mbatya dzekuti vashandi vemuzvipatara vazvidzivirire pavanenge vari pabasa pamwe nekupinza mabasa vamwe vashandi muzvipatara. Sezvo uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 huri kuramba huchikwira munyika, izvo zvakaita kuti nyika yose ivharwe zvakare kwemazuva makumi matatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Dare reCongress yemuAmerica nhasi mambakwedza rapasisa kusarudzwa kwavaJoe Biden semutungamiri wenyika mushure mekunge nhengo dzedare iri dzazeya nekutambira mavhoti echikwata chevavhoti kana kuti Electoral College, icho chakavhota chakamirira matunhu ose emuAmerica. Danho iri rave kureva kuti vaBiden vebato reDemocratic Party vave kukwanisa kutoreswa mhiko yekutungamira nyika musi wa20 ndira gore rino pasina anopikisa. VaBiden vakawana mavhoti 356 kana kuti 306. Mutungamiri wenyika ave kusiya chigaro vaDonald Trump vebato reRepublican Party vachiwana mavhoti 232 kana kuti 232. Nezuro zviuru zvevatsigiri vavaTrump zvakaratidzira zvikapinda nechisimba mumatare eCongress neParamende zvichikanganisa urongwa hwekupasiswa kwemavhoti uhu. Kuratidzira uku kwakasiya vanhu vana vafa, vamwe vanodarika 50 vachisungwa. Kutambirwa kwekusarudzwa kwavaBiden kunoitikawo munguva imwe chete apo nhengo mbiri dzebato ravo dzakakunda mushure mesukitwa kwesarudzo yeSeneti yaidzokororwa mudunhu reGeorgia, kuchiitiko chakapa masimba kuDemocratic Party mudare reSenate. Dzimwe nhengo dzeParamende dzebato reDemocratic Party Zinonzi dzave kukurudzira kuti vaTrump vabviswe pachigaro temu yavo isati yapera kana kuti impeachment. VaTrump vasarirwa nemazuva 13 kuti temu yavo ipere. VaTrump vaburitsawo mashoko ekuti vachaita kuti kuchinjanwa kwemasimba kuitike mune zvakanaka kunyanga hazvo vachiri kuti sarudzo dzakabiridzirwa. Rimwe gweta uye vakambovewo mutevedzeri wegurukota rezvemutemo munguva yehurumende yemubatanidzwa vaObert Gutu avo vari kuNorth Carolina muno muAmerica vanoti Congress yakaita zvakanaka nekutambira kukunda kwavaBiden sezvo zvakanga zviri pachena kuti vaBiden ndovakakunda asi mhirizhonga yakaitikako yakakanganisa chimiro cheAmerica mumaziso epasi rose. Ngatinzwei vachitsanangura.
Chandakawana nokuona pane zviri kuitika muAmerica nenyaya yesarudzo dzavo. Inyaya yekuti sarudzo dzakaitwa munambu dzigore rapera musi wa3 isarudzo dzakabuda pachena kuti vaJoseph Biden Jr. vakakunda zvinomutsindo. Vakakunda pamapopular vote, vakakundazve pamaelectoral college votes avanoshandisa kuno. Saka zvangakanga zvichingori pachena kuti President Donald Trump vari kuramba havo kuti vakakundwa, asi zvose zvanga zviripo zvanga zvichitaridza kuti vakakundwa musarudzo. Saka izvi zvinotipa chidzidzo chokuti kana maelection achinge aitwa kuti democracy inzi iri kufambira mberi, panofanirwa kunge pane vanhu vanenge vachikwanisawo kubvuma kuti kana ndahwina ndahwina, kana ndaruza ndaruza. Izvi zvatingotitaridza izvo kuti kune kumwe kuramba kuti munhu wakaruza kunenge kusina musoro, nokuti vatambu vakatiudzai zveumbovo tipei mavision acho okutaridza kuti makabigwa vakakundikana.
Tiri kuona kuti chiitiko ichi chiri kuuya mushure mekunge vairatidzira vachitsigira vaTrump varatidzira zvine mhirizhonga kuCongress ikoko zvakatosiya vanhu vana vafa. Zvinorevei izvi?
Zvakaitwa zvuro ini ndakashamisika choka, nokuti aitozvionawo ndichionawo pachitivhiti ndikati ndiri kurota chii chiri kumboitika, nokuti handina kumbofunga kuti muupenyu hwanguwo ndichazviona zvinhu zvakadai zvichitoitika muAmerica macho ndirimo. Ndaingoai zvimwe ndo zvinhu zvatinozoona mabhaiskopu zvozonzi yanga iri fiction. Takaona vamwe vachipadza mawindo vachitema netsvimbo, hamunoti tsvimbo here kwati nefuti, vamwe ndokutopinda ndokugara pachigaro chinogara sachigaro wesenate votogara vototorana mifananidzo sachozi ipapo vachiita zvinhu zvakandishamisa kuti iAmerica here? America itoziva iyo kuzanzi ndiyo paragon yedemokrasi, ndo vangade vachitaridza kapasirosi.
Zvidzidzo zvipi zvingawanikwa nenyika dzakaita seZimbabwe?
Jonga chidzidzo chikuru chatingawana ndikati muZimbabwe nokuti ndo nyika yedu nepasirosi kune maAfrica ndechekuziva kuti demokrasi hanzi iyo iprocess. Nokuti ukaona America, America yava nedemokrasi inopfuura makore mazana maviri, asi nanhasi havasati vasvika pane chinhano chiya chetingati muchirungu vava perfect, nokuti vane constitution yavo, bumbiro romutemo wavo rakanaka zvikuru, vane mainstitutions avo akasimba zvikuru zvatofawo kudzidzawo. Saka hazvangova pachena kuti tiira musi wa20 vaJoe Biden panyanga vatova pachena.
Avanga vari gweta uye vakambovewo mutevedzeri wegurukota rezvemutemo muhurumende yemubatanidzwa vaObert Gutu vari parunare kuNorth Carolina muno muAmerica nestudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Nzou dzakawanda dzauraya vanhu 10 muCameroon uye kuparadza zvirimwa pamwe nekusiya vanhu vakawanda vasina pekugara. Izvi zvaitika kumaodzanyemba kweCameroon kumuganho neNigeria. Hurumende yemuCameroon inoti vanhu vakatama kunogara munzvimbo dzinogara nzou idzi, izvo zvapa kuti paite dambudziko iri. Sangano reWorld Health Organization riri kuyambira nyika dzemuEurope kuti dzinogona kuvhiringwa zvakanyanya nedambudziko rechirwere cheCovid-19 uye panofanirwa kutorwa matanho akasimba zvikuru senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Kunyange hazvo vanhu vakawanda vari kutenderana kuti chirwere cheCovid-19 chapararira zvinotyisa munyika, nyaya yekuti zvogadziriswa sei iri kuunza kusabatana zvikuru padanho rehurumende rekuti vakawanda vagare mudzimba kwemazuva 30. vamwe vemabhizimusi veZimbabwe Congress of Trade Unions vanorwira kodzero dzevanhu nevebato rinopikisa reMDC Alliance vanoti hurumende yakangoita zano ndega isina kugara pasi nevamwe kuti inyatsoona kuti yotora danho ripi risingasiye vakawanda zvikuru vanozviitira mabasa emaoko vasina cheuviri. Vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vari kupomera mapurisa nemauto mhosva yekuita zveuori uye kutyora kodzero dzevanhu. Izvi vanoti zvakaitika zvakare pakambonzi vanhu vagare mudzimba gore rapera. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaJehova Mavhinga, vanove zvakare mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, pamwe nemumiriri weMakonde mudare reparamende uye vari nhengo yezano PF vakaenda neSiparadza. Totanga nekunzwa kubva kuna vaparadza.
Danho iri danho rakakosha zvikuru ende hurumende yedu yavamunangagwa yakagona, nekuti dai vasina kudaro iye zvine zvitaa nemazana nemazana evanhu varichifa neCovid iyoyi. Ungada kuziva kuti muna November takanga tisinga kune masvondo akatoti wandei tisina vanhu vakafa. Vanhu vakazotanga kufa muna December. Pakatanga kubva vanhu vamwe vedu maZimbabweans anogara mudiaspora achiuya kuholiday kuZimbabwe, ndopakatanga kuti tione zvino kuti vanhu vane chirwere ichi chiri kupararira. Saka zvakakosha kuti hurumende yedu yakatora danho irori, seyatingati muchirungu a responsible government, yakatora danho irori kuitira kuti vagari vemuno muZimbabwe vasafa nechirwere ichi.
Vamavhinga, munoonawo sei danho rekumboti vanhu vagare mudzimba iri kana kuti lockdown?
Idanho rakaitwa musiya paduku, nekuti hurumende haisi kubatsira vanhu vakavharirwa mudzimba vanotambudzika kuti vawane chikafu. Vanhu vakawanda vanodarika 8.6 million vanoda rubatsiro rwechikafu muZimbabwe, asi hurumende yeZimbabwe chaingogona kuvhara chete nyika kuti kune lockdown, isingataure kuti vanhu vachararama sei. Dzimwe nyika dzinosangana vana South Africa nedzimwewo dzinobatsira vagari vemunyika vanenge vachitambudzika, dzinopawa chikafu, dzinopa zvakadii zvakadii. KuZimbabwe hakuna zvachose. Uyezve rimwe dambudziko nderekuti kuZimbabwe mashoko anotaura nezvecoronavirus haasi kufamba zvakanaka, nekuti nerimwe divi kana vachinge vari vehurumende kana kuti vebato rinotonga rezano PF vanenge vachitenderwa kuita misangano yavo vakaungana ari magurumwandira kusina kunzi kune COVID, asi zvozongotaurwa chete kana takutarisa nevanopikisa nevamwe. Semucherechedzo, musi wa23 December president venyika vamunangagwa mukuru wenyika vakaita gungano rakakura chaizvo kwachivi, kunga kuine mazana nemazana evanhu, asi hatina kuona nyaya yeCovid ichitaurwa ipapo. Zvakarewo haisingori nyaya yekuvharira vanhu mudzimba chete lockdown inenge ichifanira kuti iitwe, asi zvipatara zvinofanira kunge zviine mishonga, zviine zvikwanisiro zvichishanda, uyezve hurumende ichikwanisa kuongorora nekuvheneka vanhu.
Vaparadza, imwe nyaya yatiri kunzwawo kubva kuvanhu nevanorwira kodzero dzevanhu ndeyekuti iyo mapurisa nemauto ari kutyora kodzero dzavo uye vari kuita zveuori. Munoti kudiwo nemashoko aya?
Icrisis yatiri. Saka hurumende yavamunangagwa iyi iri kutoita zvinofanira kuitwa, nokuti takazviita gore rapera ende vanhu vashoma vakafa. Iye zvino izvi ungada kuziva kuti kubva muna November kusvika iye zvino vanhu vafa iye zvino izvi vadhabhula. Saka it's better kuti vanhu vati tiri kumbunyikidzwa asi vachirarama, nekuti zvakafanana nehondo. Garai kudzimba, nekuti ukafamba unokwanisa kupfurwa kana iri nguva yehondo. Saka izvi ndo zviri kuitwa nehurumende yedu. Saka vose avo vari kuti tiri kumbunyikidzwa tiri kuita sei, tinozviziva ndeve opposition veMDC vatingati muchirungu maprophets of doom. Ndodambudziko ratinaro muno munyika revanhu vakadaro ivavo. Saka zvisinei, isusu hurumende yedu ihurumende yevanhu, inoda kuchengetedza utano hwevanhu. Ndosaka yati vanhu garai kudzimba, musangofamba famba.
Vamavhinga, pindurai zvenyu tichipeta chirongwa chedu.
Lockdown, kuvharirwa vanhu kunzi vagare mudzimba, hazvireve kuti mapurisa kana masoja ava nemvumo yekushungurudza vanhu kana kurova vanhu kana kusunga vanhu neuwandu hwakanyanya zvekuti munzvimbo dzavanenge vakachengetedzwa muchitokisi kana kumajeri kukazarisa zvinokonzera zvakarezve kupararira kwakanyanya kweCOVID-19. Hurumende yeZimbabwe ngaitungamidze kodzero dzevanhu pakuonesa vanhu kukosha kwekuremekedza zvakatarwa zvekuti vanhu vagare mudzimba, asiwo ichibatsira vanhu nechikafu. Nekuti vanhu vakamanikidzwa kunzi garai mudzimba vasina chikafu vanoti kokusiri kufande kupi.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadiwa Mavhinga vachitaura vari parunare kuBritain. Manzwa zvekare kubva kumumiriri weZANUPF kumakonde mudare reparamende vaKindness Paradza vachitaura vari parunare muHarare muhurukuro yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Vanamuzvina bhizimusi vechidiki vanoti vamire pamwe chete nedanho rakatorwa nehurumende iro rinokurudzira vanhu kuti vagare mudzimba senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 zvisinei nekuti chirongwa ichi chichakanganisa basa ravo. Mukuru wekambani yeJohn Minteiro vaBlessing Phiri vaudza Mike wewe weStudio 7 kuti chirongwa chelockdown chiri kukanganisa mabhizimusi evechidiki uye vari kukumbira hurumende kuti ibatsire vana muzvinabhizimusi vechidiki nemari munguva ino apo nyika yakavharwa.
Chirongwa chelockdown nechirwere cheCOVID-19 handifungi kuti pane bhizimusi rakasiwa risina kunyatsozunguzwa. Isu sevechidiki vane mabhizimusi achiri kusimukira ndinoona sekunge takaafektwa zvikurusa kudarika mamwe mabhizimusi. Tichiri kuzama kuti tizvione kuti timire papi chaizvo chaizvo kuti tizvigadzirirewo maketi yedu sevechidiki. Kuvharirwa kwakaita vanhu masales edu adoni, muridzi weshopu unenge uchida kuti marenti ake abhadhara, asi iyo masales awo sikuita. Hamuna masavings akati akawanda anokukwanirai kuti munokwanisa kubhadhara marenti house for 8 months in advance imusina chamatengesa. Zvakare mukugadzira masuti kwedu tinotarisira zvakanyanya maraw materials atinowana kubva kunze kwenyika kwakaita sekunana Turkey, kwakaita sekunana Tanzania, kwakaita sekunana Zambia. Saka kuvharo kwakaita mabhodhi kwakati kanganisa sebhizimusi rechidiki.
Zvii zvamungada muchioneka zvichiitika munyika muchange zvichikubatsirai imi savana muzvinabhizimusi vechidiki?
Tingangoti 2020 zvaranga riri dambudziko. Tingafara zvikuru tikaratidzwa rubetsero kana tikawana ruyamuro kubva kuhurumende yedu yeZimbabwe. Tiri kuona kune dzimwe nyika vakanga vachipiwa mastimulus packages kuti mabhizinesi tiri kuona kuti mastruggler mugore ra2020. Tiri kuona kuti manga muchishungurudzika nokuda kwechirongwa chelockdown. Saka tave kukupai rubatsiro rwokuti mukwanise kupawo vashandi venyu masalari avo, mukwanise kubhadharo marent house enyu. Tikazviwanawo muZimbabwe izvi kuti hurumende yotipawo rubatsiro stimulus package yekuti tidzoke zvakare, timire tikwanise kutanga production zvakanaka mugore ra2021. I'm sure chinenge chiri chinhu chakanakisa zvikuru.
Vanga vari mukuru wekambani yeJohn Minteiro vaBlessing Phiri vachitaura vari parunare naMike Hove weStudio 7 vari muHarare. Muchirongwa cheWomen's Roundtable na8pm apo tiri kutarisa matambudziko akatarisana nevanhukadzi mumazuva makumi matatu nyika iri mulockdown level 4. Teererai kuti munge muchinzwa chirongwa ichi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanhu gumi nevatatu vanofa nechirwere cheCOVID-19 izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana mana nemakumi matatu nemumwe chete. Hurumende yeshushikana zvikuru nekupararira kuri kuita chirwere cheCOVID-19. Vananyamukuta vanorangwa mabasa vachiti vanoda kupiwa zvikwanisiro zvekuzvidzivirira kuitira kuti vasabatwa neCOVID-19. Vakasarudzwa semutungamiri weAmerica mutsva vaJoe Biden vanotambirwa zviri pamutemo uye votoreswa mhiko musi wa20 ndira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19. Murara zvakanaka vateereri.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaziku 7 zibandlela 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani lasebetholakale belegcikwane le coronavirus liqhubeka lokhu liqonga kulandela ukubhubha kwabantu abalichumi lantathu izolo bebulawa iCOVID-19.
Nge-lockdown yokuqala uhulumeni wathembisa ukuthi amalungelo abantu azahlonitshwa, sabona amalungelo abantu engahlonitshwa.
Ezinye izakhamizi zakobulawayo zikhala ngokuhlukuluzwa ngamasotsha aphathisa amapholisa ekulandelweni kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus.
Bahle bavumelana ukuthi bona abakwanisi ukungena emsebenzini beyesebenza njengoba omunye wabo owayengusupervisor wabo esefeeling igciwane. So bona bathi hayi namhla asikwanisi ukungena emsebenzini, abaqale besinike i-PPE.
Abongi besibhedlela seSalim Mugabe eHarare bakhalala umsebenzi phezu kokuswelakala kwempahla yokubavikela ekubanjweni igciwane le-coronavirus leminye imikhuhlane. Kubhubhe abantu abane kwelemelika izolo kulandela ukuhlaselwa kwesigodlo iCapitol ngabalandeli bakamongameli Donald Trump.
Ungakhangela abantu ababedemonstrator uzafica ukuthi ngabantu abafana nayo kodwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inani lasebetholakale belegcikwane le-coronavirus liqhubeka lokhu liqonga kulandela ukubhubha kwabantu abalichumi lantathu izolo bebulawa iCOVID-19. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abangamakhulu ayisithupha lechumi 610 ababanjwe leli gcikwane izolo kundawo ezijiyeneyo zelizwe. Kwababhubhileyo abayisithupha ngabe Harare, kobulawayo kubanjwe abangamachumi amahlanu 50. Isigaba seMatabeleland South sona sibe labafika phose ikhulu 90. LeMashonaland East layo ibe labafika phose ikhulu 99. Lezi nsuku idolobho leHarare yilo elikhokhelayo ngabatholakala belegcikwane leli. Kunjalo nje izakhamizi zakobulawayo ezixoxele Studio 7 zithi zikhathazwa ngendlela abezomvikela abaziphatha ngayo lekho kuqale ukuvuselelwa njalo kwemigoqo yokuvikela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Zikhuthaza uhulumende ukuba abuyisele ezinkambeni amasotsha ahlomileyo kusebenze amapholisa nje kuphela. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
IZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba ikhathazekile ngobhubhano lwe-COVID-19 oluqale ekuqaleni komnyaka odluleyo lwaba nganeno ngokuya kwesikhathi kodwa lwavungama njalo umnyaka ususiyaphela kuze kube namuhla. Lokhu kubangele ukuthi uhulumende akhuphule izinga lokulimuka igcikwane le-coronavirus laya kusigaba sesine kumbe level 4 ngesilungu ukuze kulandelwe imigoqo yokuvimba leli gcikwane. Uhulumende wafaka amasotsha ukuthi ancedise amapholisa. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Elliot Khumalo uthi ingathi ilizwe selisempini.
Indlela okwenziwa ngayo ngansi okusempini, amasotsha abhode kheri imbhobho ama-AK-47 abantu sebesesaba ngani basempini.
Esinye njalo isakhamuzi umnumzana Bekithemba Sibanda uthi abantu ababambane lohulumende baliswane le-COVID-19 hathi ukuhlukumezana.
Abantu lohulumende bancedisana khona lapho
abantu labancedise ngokugqoka ama mask, social distance. Uhulumende izisebenzi zakhe konale izibhedlela layabona ukuthi izinto zonke zikwanile.
Osakhulayo uNozipho Moyo uthi okwamanje i-lockdown izasebenzela abalemali zabo.
Uhamba kwabantu yekudinga impilo. Linjengoba sokule lockdown kuningi esifisa angabe uhulumende weZimbabwe engakwenza ukubona ukuthi abantu bengaphephelaphi. Otherwise okwakhathesi kungani i-lockdown ingasebenzela abantu abasezimali zabo ngoba yibo abavunyelwayo ukulokhu bendiza besiphathela umkhuhlane lo.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efi Dlela Ncube yena uthi amalungelo abantu aqhubeka esephulwa nguhulumende ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe.
Lockdown yokuqala uhulumende wathembisa ukuthi amalungelo abantu azahlonitshwa, sabona amalungelo abantu engahlonitshwa. Wathembisa njalo ukuthi uzalungisisa lokho abantu ababekhala ngakho, kodwa namhlanje sibona nje njengoba kuqalile i-lockdown amalungelo abantu asehlukunyezwa vele endaweni ezihlukahlukeneyo zelizwe.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Neva Ponde usekhuthaze uZulu ukuba alandele okuchiwa ngabezomvikela ukuze kube lokuthula ezweni.
Lapha siyabona ukuthi ukuhlukumizwa kukhona phakathi kwamapholisa lamasoja labantu kukhona. So lapha siyakhuthaza abantu ukuthi lingayenzi ingane likahlangana lamasoja lamapholisa. Sicela ukuthi li-comply sibili lilalele khona lokhu azalitshela.
Asenelisanga ukukhuluma labezomvikela ngoba bebengaphenduli incingo zabo. Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye abongi abakuhlangothi lwababelethisa omama esibhedlela seHarare Central. Bakhalele umsebenzi lamhlanje besithi bafuna ukuphiwa impahla yokuzivikela ekubambeni imikhuhlane efana legciwane le-coronavirus emsebenzini wabo andubana babuyele emsebenzini. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kwenzakala ngemva kokuba esinye isiphathamandla sesibhedlela lesi esesisaziwa njalo ngelokuthi Salemgabe Central Hospital esingumetron kulolu hlangothi silahlekelwe ngumphefumulo lamhla ekuseni sicatshangelwa ukuba sibulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Abongi laba bathi akekho obanakekelayo kulokho, kungakho bethethele linyathelo ukuba kabayi kungena esibhedlela ukuthi basebenze ngaphandle kokuthi batholiswe impahla yokuzivikela, ama-personal protective equipment. Esinye isiphathamandla esimela abongi esibhedlela lesi umnumzana Moses Sibanda uthi ukubhubha kukametron yikho okuhle kwangenisa ukwesaba kubongi bakulolu hlangothi.
Bahle bavumelana ukuthi bona abakwanisi ukungena emsebenzini njengoba omunye wabo esefile ngigciwane. So bona bathi hayi abaqale besinike i-PPE njengoba thina sonke singabantu abafananeyo, sonke siyakwanisa ukufa ngegciwane leli.
Kunje bekhona abasemakhaya asebezisuse emphakathini ukuze bengatheleli abanye leli gciwane, i-self-isolation ngesilungu, ngemva kokutholakala ukuba balalo leli gciwane. Ke sizwe umbono kamnumzana Taurai Kwenda, omunye wabongi laba.
I'm 10 days after having been tested, but in actual number of days I've been isolating for 11 days.
Sengilamalanga alichumi selokhu ngaya ku self isolation. Empeleni sezilichumi lani isuku lokhu engatholakalayo ngilawo umkhuhlane. Akekho ngitsho lo yedwa othe wazihlupha udinga ukuthi azwe nje uba sengisizwa njani. Munye kuphela othe wangithinta ukuthi azwe uba senginjani.
One of the infection and control sisters, she's just a friend, but I don't think she was asking on a managerial concern.
Umnumzana Itai Rusike, ingcweti kwezempilakahle engumqondisi enhlanganisweni ye-Community Working Group on Health, ukhuthaza uhulumende ukuba enze okumele akwenze ukulondoloza abasebenza ezibhedlela laba. Uthi kuyinto edanisayo uRusike ukuzwa abasebenza kulolu hlangothi bekhala ngokuthi basebenza bengelampahla edingakalayo.
We are also hearing of stories whereby health workers are being given just one face mask to cover, you know, for a whole week. It is
Sizwa kuthiwa abasebenza ezibhedlela laba batholiswa i-face mask eyodwa kuphela ngeviki. Akwamukeleki lokho ngoba imikhuhlane eminingi itholakala ezibhedlela njalo ziyingozi enkulu nxa kukhangelwa umkhuhlane lo we-COVID-19. Asingeke sayinqoba impi yokulwisana lo mkhuhlane we-COVID-19 bengekho laba bantu. Siyabadinga kakhulu.
For us to defeat COVID-19.
Izolo kusihlwa umsekeli womphathintambo kugatsha lwezempilakahle uDr. John Mangwiro utshele umhlangano lentatheli zindaba ukuba uhulumende usebeke eceleni imali engamabhiliyoni ayisikhombisa yokusebenzisa ehlangothini lwabezempilakahle ukudinga okuthiyeneyo okubalisa impahla yokuzivikela lokunye.
To motivate and employ more health workers.
Ukuze basebenze bejabulile njalo siqhatshe ezinye izisebenzi ukungezelela kulezo ezikhona kanye lokuthenga impahla ezisetshenziswa ukuhlola ama-PPEs.
Sundries and sanitizers and improve the infrastructure.
Udokotela John Mangwiro utshelela umsakazo njalo ukuba abogatsha lwakhe bazohlolisisa ngokushesha udaba lwabongi laba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Kunjalo nje sezethuke kakhulu izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa ngemva kokuba igciwane le-coronavirus lihlasele abantu abedlula 20,000 kwabhubha abedlula 800,000 izolo nje kuphela. UThuso Khumalo usiphalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ugatsha lwezempila kahle lumemezele ukuthi izolo kuphela abantu abahlaselwe yi-coronavirus bedlula 20,831. Abafileyo bedlula 800,844. Lokhu kutsho ukuthi inani labantu bonke asebehlaselwe yi-coronavirus kwele South Africa sesedlula isigidi esilenkulungwane ezilikhulu over 1,100,000. Ngokokuqala ukuthi inani labantu abahlaselwayo labafayo langalinye phezulu ngalo hlobo. Lezi ndaba sezethuse kakhulu izinkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa. Abanye bathi sebesesaba nokuphuma phandle ngoba kukhanya lomkhuhlane usugcwele emuntwini wonke. Isizalwane seZimbabwe uThembeka Ncube uthe kumziswa ubuhlungu ukuthi indlela beZimbabwe abaphathwa ngayo nxa bengena emngceleni kwele South Africa yeza kwenza ukuthi babulawe leli gciwane okwedlulise amalawulo.
Kube bona baqakathekisa ukuthi abantu baphethe incwadi zokuhlolelwa iCovid isikhathi njalo bengami isikhathi eside lapha ngoba siyezwa ukuthi akumelanga abantu bebe more than 50 kwezinye indawo not even more than 30 kodwa bona bayayeka abantu bebe baningi belale khona laphana bephefumula imoya bephefumulwe abanye abantu behlangana nabanye abantu. Ayi le nto ingizwisa ubuhlungu ngoba nxa ngikhangela ngempela isifo lesizosiqeda thina abaningi.
Umlingisi wezimbabwe odumileyo uDJ Mapressa uthi basevalweni olumangalisayo uthi okubadanisayo ukuthi inkokheli ze-Afrika lokhu ziphitsheka ngokumelela imithi yaphetshe kada kula mizamo eyenziwayo ukuthi kuzanywe le mithi yesintu njengoba bekusenzeka emandulo.
Khona kuyasiaffecta ngoba nanku kuyavala amabhoda thina vele singabantu abanomadic abantu bezimbabwe. Abantu bezimbabwe singabantu abahlala behamba. Loko ngela sidingo sokuthi ehambe umuntu angolo ahambe landela abanye icabanga ukuthi lapha abakhona kulonto or kulama-green pasture. Kusaza kuhlupha sibili ngoba ngezibalo zenezwe uyakubona ukuthi i-lockdown nale khona izakhuphuka iye ku-stage 5 iye ku-stage 10. Lanza uzabulawa yi-anti-COVID lapha azabe bulawa yindlala, bebulawa yikudubeka, bebulawa ngotsotsi.
Unkosazana Thembi Ndlovu yena uthi ngobunzima obuhlangana labeZimbabwe ekungeneni ezibhedlela kwele South Africa kutho ukuthi bazaphela. Uthi kusegcekeni ukuthi amabhizimusi amancane azavalwa kuthiwe yiwo amemethekisa leli gciwane.
Igciwane le-COVID-19 liyasiaffecta thina maZimbabweans ahlala eSouth Africa kakhulukazi. Sonke siyazi ukuthi amabhizimusi angekho emthethweni avalile ngobuningi bawo.
Ingcitshi zithi uhlobo olutsha lwe-coronavirus olutholakala kwele South Africa yilo olumemethekisa kakhulu lomkhuhlane okwedlula owekusenzeka kuhlandla lakuqala. Kodwa ke bayahlekelela abaningi kwele South Africa ngemva kokuba uhulumende ememezele ukuthi abantu abedlula isigidi bazaqala ukuthola umuthi wokuzivikela kule gciwane kwele South Africa kuyonale inyanga. Kodwa ke kwabeZimbabwe akusindaba zalutho lezi ngoba kusegcekeni ukuthi kuzaqakathekiswa kuqala izalwane zakwele South Africa njengalokhu okwenzeka khathesi ezibhedlela. Kumele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa ngiwuThuso Khumalo. Direct from Washington, the Voice of America.
Amalunga edale le Senate le House of Representatives awamabandla omabili elama Republicans lema Democrats awemelika ahlaselwe ngabalandeli bakamongameli Donald Trump izolo babaleka esigodleni seCapitol Hill. Ekuhlaselweni lokhu kubikwa kubhubhe abantu abane. Kodwa amapholisa enelise ukuletha ukuthula amalunga amadalela acina eqhuba umsebenzi wokuhlela ama-electoral votes empondo zankomo lamhlanje. Egcizelela ukuba umnumzana Joseph Biden wanqoba umongameli Donald Trump kukhetho olwenziwe enyakenye. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Benze lokhu kulandela ukuphokozela okumangalisayo eCapitol Hill lapho abalandeli bakaTrump abangene khona ngenkani besithi ukhetho lwebiwa nguBiden labanye bakhe. Amapholisa abika ukuthi kubhubhe abantu abane kulandela ukuxokozela lokhu okwenze amalunga edale leSenate leHouse of Representatives abaleke eCapitol Hill. Aphenduke kuleyo ndawo amasosha lamapholisa sebebophe abanye abalandeli bakaTrump othi waxhelwa nguBiden kukhetho lukamongameli. Bekuhlafunwa udaba lwama-electoral votes awesabelo seArizona abalandeli bakaTrump bengena eCapitol Hill. Umnumzana Ted Cruz webandla lama-Republicans labanye bakhe kade besithi ama-electoral votes awesabelo lesi kawuqondanga lawezinye indawo. Kulandela ukuthukana okwamahola ambalwa, umnumzana Pence umsekeli kamongameli wethule umbiko othi sebevumelene ukuba uBiden wathola ama-electoral votes edlula amakhulu amathathu 306 wathi uTrump waba langamakhulu amabili lamathumi amathathu lambili 232.
The whole number of electors appointed to vote for President of the United States is 538. Within that whole number, a majority is 270. The votes for President of the United States are as follows. Joseph R. Biden Jr. of the state of Delaware has received 306 votes. Donald J. Trump of the state of Florida has received 232 votes.
Ukhetho lukamongameli kulama-electoral votes ayi-538, ngakho-ke nxa ukuthi umuntu enqoba kumele athole ayi-270. Lapha-ke sibona ukuthi umnumzana Joe Biden uthole ama-electoral votes ayi-306. Kubesekusithi-ke umongameli Donald Trump uthole ayi-232. Sekumele kubhalwe phansi lapha edale.
The announcement of the state of the vote by the President of the Senate shall be deemed a sufficient declaration of the persons elected President and Vice President of the United States, each for the term beginning on the 20th day of January, and shall be entered together with the list of the votes on the journals of the Senate and the House of Representatives.
UTrump ovalelwe inkundla zakhe zokuxhumana eTwitter leFacebook izolo kusihlwa kulandela ukwethula kwakhe imibiko okuthiwa ingamanga. Usesithi uzasekela uBiden ukwenzela ukuthi angene ngemfanelo esikhundleni sikamongameli mhlaka-20 Zibandlela. Kulabanye abakudalela ikhabhinethi abasebefuna ukumsusa esikhundleni, njalo labenezikhundla eziphezulu kuhulumende wakhe asebethiya umsebenzi besithi kabavumelani lokwenziwa nguTrump. Baningi abantu abadabuka eZimbabwe abacothoza okwenziwa nguTrump. Omunye wabo ngumnumzana Joseph Juma webandla leZANU PF.
Into eyenziwa ngumnumzana uTrump bakuthi ngesikhiwa yi-mockery of democracy. Yikho kutshengisela ukubana umuntu uyabo sifunwa ngumbimbindoga, umuntu othi hayi kimi yikho okulungileyo kuphela, kwabanye hatshi akulunganga. Kubi khonokana ngabe nje indoda le iyazivumela ihlale phansi iyeke lomunye lo ophumeleleyo aqhubeke ngomsebenzi.
Lokhu kusekelwa ngumfundisi Rafael Mthombeni ohlala eMelika.
Kanye ukuthi kulomkhenkhe omkhulu kakhulu okhona phakathi kwelizwe leli, njalo ungakhangela abantu ababedemonstrata uzafica ukuthi ngabantu abafana nayo bodwa abakade bedemonstrata. Kulabantu abangafanani lalaba abangekho lapha abakhona phakathi kwelizwe abahlezi ezindlini.
Kulabanye abasola indlela amapholisa avimbe ngayo abalandeli bakaTrump abangene ngenkani eCapitol Hill bathi bekuza kufa abantu abaningi, lokhu ngakwenziwe ngabantu abansundu. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngoGibbs Dube.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave. Lokhu kugxokozela emngceleni we-Beitbridge. Inkulungwane zabantu zifuna ukucapha, kodwa indwendwe zihamba okwesiqubu sonwabu. Abantu belala emngceleni okwamalanga athile. Intatheli zindaba e-Studio 7 uKhudzana Musengi ubesemngceleni lo waxoxa labakade bekhona. Owakuqala ngumnumzana Brian Ncube.
Thina into besifuna nje ukuthi at least bezivulele sikwazi ukuhamba, because this Monday ekuseni sila we are on a queue la ma-COVID certificate that expire manje asazi sizowathesta kuphi, and asela imali yokuthesta again. Yabo yiproblem yethu esilayo, and asikwazi what's the procedure ukuthi kwenzakalani phambili, kumi njani, siphongulandela ama-queue nawo amalayini kumbe sengu-8 or 10 awusayazi ilayini eyiyo. Yayibona mina ngiye-South Africa vele wange.
Lo ngumnumzana Brian Ncube obexoxa le-Studio 7 ese-Beitbridge. Siphinde saxoxa lo mnumzana Malusi Brian Magabela.
From sistruggle nge-corona sisaya kukhorela because sokudate all this bush sokungcolile.
Lo ngumnumzana Malusi Brian Magabela. Kesizwe omunye njalo othande ngokuzibiza ngelokuthi Max.
Enye into esikhomplaina ngayo ayithi kusokusebusuku silele thina ezimoteni, abantu bakwazi ukusitshontshela. Akunamaphoyisa apatrola la. The only way la ungabona khona ipoyisa yila kunemali khona. La kungenamali khona ngeke ubabone la bantu. Manje ebusuku nje besigijimisa omunye, umuntu yaWhatsApp, umuntu ubuhlutha ifoni. Into nje esikhala ngayo ukuthi please abake besithathe lathi serious ezamaZimbabweans. Because nake kusekhala hayi ukuthi mhlambe sivakashile, it's all like the country le. Please best respect not please, thank you.
Lo ke ngothande ngokuzibiza ngelokuthi Max ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Beitbridge. Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama, sihlaziya indaba eziphathelane labesifazane. Gambe uhulumende engaba ephatha kuhle na udaba lwe-COVID-19 ikakhulu uvalwa kwelizwe? Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxalo nkosazana Victress Mathuthu, umholi wenhlanganiso yeZim Imbokodo, endawonye lomfundisi uSeni Sibanda, isiphathamandla senhlanganiso yezokholo eZimbabwe Christian Alliance, onguye osungula lingxoxo.
Thina ngokubona kwethu njengamabandla sikubona bekufanele ukuthi kube lokumiswa ukuthi abantu bengahambahambi ngenxa yokuthi inani elama-infections njalo lenani labantu ade sebesifa kumbe abangathi abafayo ngale COVID ngomkhuhlane we-COVID-19 ubusumnengi. Ukuqhuba kwakhona khathesi ngikhuluma kanje bengisemalokishini sikhangela ukuthi uhamba njani, yabona ukuthi amapholisa akhona avalile imigwaqo, abantu ade bephendukiswe ekuseni abanganazincwadi. Kodwa-ke ukumiswa kuphela kwabantu ukuthi bengayi edolobheni lokuhlaliswa ngkhaya akusoze kwanele. Kumele ukuthi kukhangele ukuthi izibhedlela zilayo yini imithi edingakalayo. Kule mbhedla yini ekhona e-Thorn Groof, i-Ekusileni, isibhedlela sekusileni sivulwe, kuncedise ukuthi sivulwe. Njalo lokuthi abantu abasezindlini bephiwe amacebo okuthi nxa usutholela umkhuhlane kodwa ungikhaya ungazivikela njani le muli yakho. Konke lokuyana kusasilela, ikakhulu information, ikakhulu izinto abantu abangaba lazo nxa bengikhaya ukwenzela ukuthi bezivikele. Ngoba abaningi sebegula ngalo umkhuhlane, umuntu uyabe engikhaya kodwa engakwazi ukuthi ayenzeni.
Siyabonga. Ingqobe isikuwe nkosazana Mathuthu, uthini ngamazwi kamfundisi Sibanda?
Ngiyamuzwa umfundisi Sibanda. Yebo, khona nxa sesibhekela kwezempilakahle ukuthi kuvikela abantu bengahlakelaneli igciwane, ibifanele libe khona i-lockdown, kodwa hhayi enzima kangako. Mina ngingabasezimba amavikela adlulileyo, into engiyibonileyo yokuthi abantu abalandeli imigomo ebeyiweyo ukuze bazivikele kuleli gciwane. Yebo, kungabekwa i-lockdown nale esibekiwe, kodwa into emqoka ebidingeka kakhulu yikuthi abantu bafundiseke babe lolwazi lokuthi kahle kahle kuyini igciwane le-COVID-19. Uthola abantu bebaningi endaweni eyodwa bebuthene, okwenza ukuthi izinga lokuthelana liphakame kakhulu. Abanye abantu abagqoka amamaski, abanye abantu vela ngibona lokuwa kodwa futhi sesibona njengakobulawayo kona fana amanzi awakho angazi ukuthi abantu bayaziwatha yini izandla.
Ungathi uhulumende weSouth Africa umbona eluphethe njani udaba lwe-lockdown lolo?
Lapha eSouth Africa sekuku-lockdown isigabeni sesithathu ku-level 3. Ngicabanga ukuthi okwamanje uhulumende weSouth Africa ube imigomo efanayo kuye wonke umuntu owaseZimbabwe noma owakuphi okubuye uya phandle weSouth Africa mbongo waseSouth Africa. Sithemba ukuthi u-level 3 lo uzasiza ukwehlisa ukuthelelana kwegciwane leli. Izinga labantu abangenelisi ukuziphandela abavalileyo imisebenzi abangasasebenziyo liyakhula, njalo lokho kutho ukuthi indlala ebantwini layo iyakhuphuka. Okwamanje singatho sithi njengabantu abavela eZimbabwe yazi abantu abalama-documents angaba aphelileyo angabavumeli ukuthi babhalise loba yini usizo lulapha eSouth Africa, kunzinyana kakhulu ebantwini baseZimbabwe balapha eSouth Africa, ngoba loba kutholakala ukudla lokho ngesinye isikhathi kutholwa yilaba abantu balamaphepha aqondileyo abavumeli ukuhlala esikwaziyo ukuthi amaZimbabweni abaningi alawa amaphepha abavumeli ukuhlala. So kuba nzima ukuthi babhalise lokho kudla kumbe lolo sizo oluprovida i-government yeSouth Africa.
Mfundisi Sibanda, ungasigqibela lingxoxo ngokusichasela ukuthi kambe leZimbabwe lona lingabe lisehlulwa yini, kuyini okungenziwa?
Vice President engabe nguye nguminister of health, bekufunakala ukuthi ngabe kudimwe umuntu obamba leyi ministry engaso vice president, uqashe umuntu okhangele iminister of health ngenxa yokuthi siphakathi kwepandemic, siphakathi komkhuhlane obhuqa umhlaba wonke. Singeke sathi kunjalo kufakwe ukuthi umuntu obambe izikhundla ezimbi. Angikhumbula nani iZimbabwe inkulu kangaka kulabodokotela kulabantu abangakwanisa ukubamba lo msebenzi bewenze kuhle. Okwesibili, corruption. Imali eningi iyadliwa ingena ezindaweni ezingafanelanga ngenxa yokuthi asilandlela zokubamba into le corruption le. Ngibona ngani yiyo edla izinto eziningi, ngoba sikhuluma kanje amanesi ethu kahala i-personal protection. Izinto ezilula kumele ngabe uhulumende uyazinika amanesi. Ama-donations abe maningi ade siwabona. Uvula ama-roli sibona ku-ZBC lezi mali ezinkanakathi ezikhulunywayo, kodwa ukuthi nxa ungena ku-ground ukuthi uzibone zona ezo zinto awusozozibone. Ngakho kumele sidile le corruption, kufakwe substantive minister ongakhangela iministry, onguyokhangele nta iministry ye-health, ngenxa yokuthi siphakathi kwenkanakatha kodubo olukhulu kakhulu. Kudingakala ukuthi kube lo muntu ozabamba ngezandla zombili indaba ye-health.
Leyo bekuyingxoxo phakathi kukaNkosazana Victress Mathuthu, umholi wenhlanganiso yeZim Imbokodo, endawonye lomfundisi uSen Sibanda, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Bebexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave. Singakehlukani kesikhangele inhloko zendaba. Inani labatholakala belegciwane le-coronavirus liqhubeka lokhu liqonga elizweni kulandela ukubhubha kwabantu abalichumi lantathu izolo bebulawa i-COVID-19. Ezinye izakhamizi zakobulawayo zikhala ngokuhlukuluzwa ngamasotsha aphathisa amapholisa kulandelwa imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 6:30 ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilandela ebulenjini bethu ku www.voaindebele.com.